Vanhu vakawanda vakaungana munhandare yemumusha uyu vachitambiriswa masagi e50 kg dzechibage chinova chiitiko chisachamboitika muTinwood North. VaBlessing Chimanga avo vakakundwa neMDC Alliance musarudzo dzakanzura muward 41 vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawana mavhoti asina kumbowanikwa neaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munharaunda iyi.
Zviri parapa tiri kutenda vanhu vari muarea muno vakauya vakavhota vachivhota zvine mutinimira zvakapa kuti president wedu vaMnangagwa vanga vaive nemavhoti anodadisa avakabuda nawo. VaMnangagwa vakawana mavhoti asati amboonekwa napurezidendi weZANU-PF muHarare gore rino kupfuura mamakore ese ati akavhotwa muno. Saka izvozvo zviri zvoga zvinhu zvatipa kuti no tatumwa neutungamiri kutiuye kunotenda vanhu vakauya vemuno venzvimbo ino nokuvhota kwavakaita zvatainga pano kuti tinge tichiita.
Nhengo yebato reZANU-PF avo vakashaya chigaro kuparamende pasarudzo yakaitwa musi wa30 Chikunguru vaGeorge Mashavave vakatiwo mutungamiri wenyika haadi munhu anoshaya chokudya muZimbabwe.
Kuna mwana womukosvetu medu anoti ndaswera zuva rese zvari chibuda kusvika richinyura ndashaya kana chekudya. Tiri kuti unzai masa yenyu tione kuti tingakubatsirai sei. Pari zvino tiroda kuti tine cooking oil yatoda kuti tivape, tine maraisi atoda kuti tivape, asi nhasi tiri kufamba nechibage kuti tivape hupfu kuti vange vachirarama mumusha. VaMnangagwa vari kuti handisitoda kuti paite mwana womuno muZimbabwe anofane nzara ivo vari.
VaMashavave vakaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi nekupa vanoshipika ava chikafu chakaita semupunga nemafuta ekubikisa munguva pfupi inotevera. Vakaenderera mberi vachiti chibage ichi vakachirima kupurazi kwavo uye zvimwe zvinhu zvichapiwa vagari vemuHarare West Constituency vachatenga nemari yavo neimwe yavachapiwa nehama neshamwari vanoona kukosha kwekubatsira vanotambura.
Atawana the needs izvozvizvizvi takatotenga mafuta atoda kuti tivape, takatsvaga raisi atoda kuti tivape, pari zvinozvizvi tine chibage chatoda kuti tivape kuti at least mhuri dzedu dzirambe dzichirarama.
Imwe shirikadzi amai Auxilia Mudonga vanoti zvinofadza kuti bato reZANU-PF rapa vanhu chibage pasina rusarura.
Aiwa tiri kufana zvaita MP Mashavave zvokuti vakarusa kana vakaita sei vakuti mhuri yangu vana kusadza kuti ndiwe bato ripi ndiwechi tapuwa chibago zvokuti bikire vana tidle vakati vanhu batanai kuti nyika yedu ibude zvakadi zvakanaka.
Gogomeri Masoka vakaratidzawo kufara nechiitiko ichi.
Ndinotenda zvikuru naMP wedari kuti mirira kuno, ndinofara zvikuru.
Asi vaThomas Moyo vakati havana kufara nevanhu vemabato anopikisa vaiuya kuzotora chibage asi vasingadi kuvhotera bato ravo.
Kune vamwe vanhu vanoda kuuya kuda kuchikafu andi vari maMDC but patechiti pamberi reZANU-PF havadi kuita se kuuya oda kuuya pachikafu. Mai tiriko kwaMnangagwa ati iraakala mumapepa muofisi mangu ZANU-PF ZANU-PF yagara yakanaka makorese ende tichatonga kusvikati
bato reZANU-PF rakawana mavhoti 200 mumusha weTinwood North gore rino mushure mekuwana mavhoti 14 muna 2013. Muzvare Johana Mamumbe vebato reMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo dzedare reparamende uye vakudzai Kadzombe vebato ravo vakakunda musarudzo dzekuvakanzura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.